Ndaka ya mnamo South Africa 2021 akindakabuda mzimbabwe 2017 kuburikidza nekunge ndapinda naonika wana jetida kuurawa nevakuru vezvematongerwo enyika munyika yedu yezimbabwe pakusandiwana nakatanga tinako kuburikidza nekudzidziswa kwaformer president Robert Mugabe avo vandaishandidzana navo.
Saka South Africa ibasa ripi ramuri kubata?
South Africa ndinorana makambani maviri. Ndine kambani iri kuita zvelaw inobatsira kana makamboona pamashure apo kuita sendinobatsira vanhu makesi zvemapemiti zvizvarwa zvekuzimbabwe zvinenge zvasungwa nomali kana vari vanhu kumusha. Ndinonyanya kubatsira mahara. Mukatirikidza pamashure apo ndakamboenda kugauteng kwanga kwakavharirwa vanhu more than 1,000 sevana vezimbabwe vanga vakasungirwa mapasipoti vakavharirwa government tingakwanise kuvadhipota vachitaura kuti havana mari ndikanomirira kesi iyoyo vakabuda. So theother company ndinoita zvedigital marketing macompany registration mawebsite nesignage that is the other company. So ndo mabasa andinoita muno musouth africa asi mainly ndinonyanya kutenderana nelaw.
Vamwe vanoti kusina amai hakuendwe, muri kukwanisa kurarama sei munyika isiri yenyu musouth africa?
Hazvina kupfava mukoma nyonga kuno kusouth africa nekuti tinombunikidzwa pazvinhu zvakawanda kune dzimwe kodzero dzedu dzinombunikidzwa zvikuru sei kana tikada kutarira paishu yemapeni nesu semazimbabweni mapemiti edu maexemption haugoni kuwana pemiti yekuti unogona kuwana basa raungaita permanent ndezvinhu sekutanga. Chinhu chepiri tiri vanhu vekuti taita sevanhu vakazvinokorera kutukwa nekuda kwezita rekuvavana vezimbabwe. Pese patafamba mukaona ndekunga kana muchiona kunyange pamasaisai muno musouth africa zvizvarwa zvekuzimbabwe hazvisi kudiwa muno kunyange pakutsvaga macontract mamwe mumagovernment kunyange mumaorganizations chaiwo asinei nesekuita negovernment tiri kutambudzika kuti tiwane macontract nekuda kwekuvavana vekuzimbabwe. Saka haisi nyore.
Saka matambudziko iyaya muri kuvakunda sei?
Tingangoti dzimwe nguva chinokosha ndechekutambira zvaunenge wawana izvozvo wotarisana nezviripo kuteedza kubunikidzira zviripo kuti zvikwane. Hatina imwe njira yatinogona kurwa nayo inoenda tichingopfekedzwa nekusapotana nekucreata maplatforms atinobatsirana sevana vezimbabwe.
Vanoda kukubatai vanokubatai papi Advocate Rusere?
Vanoda kundibata vanogona kundiitira email paemail yangu inoti jokurusere12@gmail.com jokurusere12@gmail.com.
Advocate Rusere munhu ane mhuri here?
Mhuri ndinayo. Mhuri yangu ndinogara nayo kuno kusouth africa.